manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 11/2023 makateerera kustudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nhasi yatanga nezvine Muchizimin Foundation ichipfuutana nenzira iyo hurumende kana kuti minista veomafezi yavakaita nayo zvekuti vasachiwedzeredza kugara kwevanhu vemuZimbabwe kuchidzidza nezvepo.
Dare repamusoro muSouth Africa rotanga kunzwa nyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permit zvidzoserwe kumusha.
Kati mapurisa ari kuongorora, tichapa mashoko akazara nekufamba kwenguva. Ndiyo pozishini yedu iyoyo eZimbabwe Republic Police kuti tiri kuongorora nyaya iyoyo, tichapa mashoko akazara nekufamba kwenguva.
Mapurisa otaura nezvekubiwa kwegoridhe zviri kuburitswa nenhepfenyuro yeAl Jazeera. Mumwe murume wechidiki ane usope otsvaga rubatsiro kuti arapwe chirwere chegomarara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro reHigh Court muPretoria muSouth Africa nhasi ratanga kunzwa nyaya yekukanzurwa kwemagwaro eZimbabwe Exemption Permit aya anopa zvizvarwa zveZimbabwe mvumo yekushanda nekugara zviri pamutemo munyika iyi. Vaendeswa kudare igurukota rezvemukati menyika yeSouth Africa vaAaron Motsoaledi avo vari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo pavakati magwaro aya amire kushanda musi wa30 Chikumi gore rino. Izvi zvikaitwa zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika zviuruzana nemakumi manomwe nezvisere kana kuti 178,000 zvinenge zvomanikidzwa kudzokera kumusha. Asi gweta resangano reHelen Suzman Foundation iro rakakwira kudare Advocate Stephen Badlenta avari kumirira zvizvarwa zveZimbabwe vati zviri kutaurwa nehurumende yeSouth Africa zvekuti zvinhu zvakanaka muZimbabwe handi chokwadi sezvo upfumi huri kutatarika uye hurumende ichipomerwa mhosva yekuita vanhu kafira mberi zvikuru munguva yesarudzo. Hurumende yeSouth Africa mumapepa ayo kudare yanga yati komisheni yakatungamirwa nevaivo mutungamiri wenyika iyi vaKhalema Mosande mushure mekunge masoja apomerwa mhosva yekupfuura nekuuraya vanhu vairatidzira muHarare pakapera sarudzo dza2018 inoratidza kuzvipira kweZimbabwe kugadzirisa matambudziko ekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Asi magweta eHelen Suzman Foundation ati zvakanzi zviitwe negwaro ravamoshante hazvina kana chimwe chete chakagadziriswa nehurumende yeZimbabwe. Vamotsoaledi vapomerwawo mhosva yekungotora danho ravo vasina kusumawo zvizvarwa zveZimbabwe. Mukusiya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata gweta varisa chigaro veAfrican Diaspora Forum Dr. Vusumuzi Siwanda.
Hongu yatanga nhasi koti inenge ichatopera musi wechishanu saka nhasi yatanga nezvine Muchizimin Foundation ichipfuutana nenzira iyo hurumende kana kuti minista veomafezi yavakaita nayo zvekuti vasachiwedzeredza kugara kwevanhu vemuZimbabwe kupfuukidza nezvepo kuti yanga isiri pamutemo uye inokanganisa bumbiro remutemo zvikuru kodzero dzevanhu.
Tichitarisawo mafambiro ari kuita nyaya idzodzi kubva padzatanga munoona paine chinobuda here kumatare uku?
Chinobuda chinenge chichaitawo chaivo nemaonero atinoita uye nemutauriro watatanzwa ikezvino tinoona kuti mashoko ataupa ne miriri we NMC Men Foundation akati koshei zvikuru pakodzero dzevanhu uye pakuita izvi zvinodaidzwa nekuti administrative justice kuti nzira yakaitwa nehurumende zvikurusa Department of Home Affairs haifambidzani nemutemo wepacha kana Section 33 yeConstitution of South Africa. Saka tinotoona kuti kana iyoyi nyaya ikahwinwa kana kuti Home Affairs ikabudirira inenge ichatoenderera mberi nekuti tanzwa nhasi pachipiwa mamwe makesi akati wandei anofambidzana nepacha anosikana braini kuti Home Affairs yange ichifanirwa kuti dei isina kubvunza chete vana vekuZimbabwe kuti kodzero dzavo inokanganiswa papi nekuti pasawedzeredzwa mazuva ekugara muzepe.
Vemuzinda weZimbabwe muSouth Africa vaimbotaurawo kuti vakatumira vanhu kuti vazobatsira. Muri kumbovanzwawo here? Varimo here?
Tazvatakangonzwa ndichoti chekuti vakatumira vanhu kuti vazobatsira vanhu asi chakatakanzwa uye ndechekuti rubatiro ruzhinji rwavaitauya kuti vachapa vanhu magwaro ekuzvarwa avo vasina mapepa ekufambisa nemagwaro uye nemapasipoti ndiwo kubatsira kuti vachange vachinyeresa vanhu asi zvimwe kuti vanga vabatsira sei tanga tisatichena mutongwa nekuti vanhu vanga vachema zvikuru nenyaya yekuti kana tichinge taenda tichange tichida kuziva kuti mbatsira dzedu dzatinadzo muno uyezve kana ndasvika kuZimbabwe inini ndichashanda pa ndichagara paataka mibvunzo iyeyo tinosangana naye akati wandei asi tanga tisati tawana mhinduro.
Gweta vari sachigaro veAfrican Diaspora Forum Dr. Vusimuzi Siwanda vari parunare muSouth Africa naIvan Zininga weStudio 7. Asuma pepa rimudare vamotsoledi vari kuti vane mvumo yekumisa kushanda kwemagwaro ezep nekuti haana kunzi anoshanda kusvikana riini. Vanotiwo zvizvarwa zvenyika yavo hazvina mabasa. Asi magweta ari kupikisa nyaya ati ongororo yakaitwa neWorld Bank inoratidza kuti vekunze vari kutobatsira kuti vanhu vemuSouth Africa vawane mabasa. Vamwe vapinda mudare vachida kuti magwaro aya abviswe ndeve All Truck Drivers Forum avaudza dare kuti zvakaitwa nehurumende yavo zvekupa zvizvarwa zveZimbabwe magwaro aya hazvisi pamutemo vakati vanhu ava ngavadzokere kunyika dzavo. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 nhasi kuti mapurisa achazozivisa nekufamba kwenguva matanha vachatora panyaya dzeuori dzinonzi dziri kuitwa pakutengeswa kwegoridhe munyika uye kucheneswa kwemari dzakasviba. Izvi zvinotevera danho rakatorwa neReserve Bank of Zimbabwe rekuferefeta vamwe vanhu vanomwe vari kunzi vari kuita uori vanosanganisira vaHubert Angel, vaSimon Radland, vaIwan Macmillan nevamwe. Vamwe vevanomwe ava vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa. Muchikamu chekupedzisira chiri kutarisirwa kupetwa musi wechina, vaHubert Angel vari kubuda vachitaura kuti vakasarudzwa nezanu PF kuti vave mumiriri wemabhuku tafara musarudzo dzenhengo dzeparamende. Vasikotisa kupwanya vanodaidzwa kuti Mr. Gold ndo vabata musika wese wezvicherwa munyika. Al Jazeera inoti ichaburitsawo kudyidzana kuri kuitwa mumwe ari kupomerwa mhosva dzekuchenesa mari ari chizvarwa cheSouth Africa, Mohammed Khan, anonzi More Dollars, achiita musangano nemumwe anopfurikidza mwero ari kutsvagwa nematikitivha eFBI yemuAmerica. Hatina kukwanisa kubata vasakupwanya sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi tabata vanyati tikatanga nekuvabvunza nezviri kuitwawo nemapurisa panyaya iyi.
Tichiri kuongorora tichapa mashoko akazara nekufamba kwenguva.
Saka muri kuongorora zvekuti muri kumirira dokumenda rimwe chete riri kunzi rasara here kana kuti munopa henyu kufamba kwenguva pane zviripo iye zvino?
Aiwa, isu zvatiri kutaura ndeizvizvi. Tati mapisa ari kuongorora tichapa mashoko akazara nekufamba kwenguva. Ndiyo position yedu iyoyo as the Zimbabwe Republic Police kuti tiri kuongorora nyaya iyoyo tichapa mashoko akazara nekufamba kwenguva.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vari parunare muHarare. Blessing Zulu Studio 7 abatowo mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu.
Ini ndofunga kuti nyaya iyi inoda kuti izewe nemapazi akasiyana-siyana ehurumende. Mapurisa chokwadiwo havakwanisi kuti vangogarire maoko. Nyaya yakadaro yatekeshera pasi rese. Saka zvavari kuita ndo zvavanofanira kunge vachiita kuti vaongorore vachishandisa zviri kutaurwa madokumentari imomo vachitsvakawo umboo hwezviri kutaurwa imomo kuti ichokwadi here.
Kove Zimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC munotarisirawo kuti vaite sei vamago?
Vanotarisirwa kuti maringe nesimba ravakapiwa nebumbiro remutemo wenyika kuti nyaya iyoyo iongororwe nekukurumidza, vasatore nguva yekuti vanhu vakanganwe asi vakurumidze kuongorora nekuwana ruzivo rwakakwana rwekuti chii changa chichiitika, vanhu vosungwa. Saka totarisira kuti Zimbabwe Anti-Corruption Commission, Zimbabwe Republic Police, even Reserve Bank wacho vashande pamwe chete kuti vanhu vanenge vaine mhosva dzeukoronyera dzekubuditsa goridhe risiri pamutemo vasungwe. Uyewo zvekare kunyarara kwedare reparliamendi kuri kutikanganisa zvikuru.
Nechikonzero chei?
Nekuti tinotarisira kuti paramendi by now kana kwa kuri kuti vanga vambori pazororo vaifanira kunge vakatenzi gara dzoke, vakurukure nyaya iyoyo yegold mafia. Basa reparliamendi nderekuti vatarise zviri kuitwa neexecutive kuti ndizvo here chimiro chenyika chiri kuchengetedzwa here, chiri kudzivirirwa here.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Kurarama kunonzi kwave kunetsa kuna vaIsaac Duwe avanogara kuAda Transau kwaOdzi, makiromita 40 kumadokero kweguta remutare. VaDube vane chirwere chegomarara uye vari kushaya mari yekuti varapwe. Mutoro wedu weNauloida Mumoyo anotipa nyaya iyi.
VaDube vanoti sevanhu vane usopi wakawanda vaita dambudziko regomarara reganda, uye zvakatanga muna 2015, asi dambudziko ravo guru nderekushaya mari yekuti varapwe.
Ndinogara kuno kuAda Transau kwaMutare. Challenge yandinayo ini ndinorarama nealbinism, asi ndinorarama nealbinism ndasangana nechallenji yeurwere. Vati zvino ndikwanise kuzvishandira, ndiri munhu anozvishandira, asi nekuda kweurwere hwandasangana nahwo zvino zvakuita zvichindiremera kuti ndinge ndichishanda. Ndine maronda ndomanga ndiwo muri kuona paziso iro riri, so rinoda kuti ringe richiovharetwa, uye ndine matatu pahuro uye nekumusana. Ese maronda iwaya anoda kubviswa namachinova vakasiyana-siyana. Saka dambudziko randinaro ndiri kuti handina kwanisa kukwanisa kuwana mari. Saka ndiri kukumbirawo rubatsiro. Ndinoziva kuti zvinhu zvakaoma, asi anenge abvisawo pashamva anenge abvisawo, ndinokwanisa kubatsirikawo. Ndinoda mari inoita kuti $800 kuti ndinge ndichirapwa, uye zviso zvandiri kundirwadza izvizvizvi ndikwanise kunge ndichirapwa. So each and every day ndinobuda ropa rakawanda zvikuru, ndinorasikirwa neropa rakawanda zvakanyanyisa. Handinova ndinge ndakarara kana mukatopawana vaitosekevaiva.
Vanoti kunze kwerubatsiro rwemari yekurapwa, vanoshuvira kuti vawane mishonga yemafuta yekuzora kuvadzivirira kuzuva.
Viro varizvinhu zvanditorina kana anga ari masunscreen lotion chai. Saka kune vanokwanisa kundibatsirawo vemachechi nevemakambani anokwanisa kana vanhuwo zvavo. Ndinoimba ndinogona kubatsirikawo. Anoda kundibata ngandivatevata +263 776 16 8810 +263 776 16 8810.
VaDube vanoti nekuda kweurwere hwavo pamwe chete nekushaya basa, vari kukundikana kuti vaendese mwana wavo umwe chete kuchikoro.
Mari yangu inini vari zvinezvi ndine mwana wani ari kuda kutoenda kuchikoro, ndirikutokundikana nga ndichitomubatsira uye nekutobvisawo mari inga yemaschool fees nezvimwe zvinhu zvikwanisiro zvinodiwa. Mukadzi wangu anga akazvitakura ndafunga last year mwana wacho akatoshaya. Ndakamubatsirwa 2015. Ndamudzwa yatotanga zvakuma 2010 rakanga richienda richikura, saka ndaifunga kuti anogona kupora. Saka 2015 ndakabatsirwa ndikarapwa akapora. Saka izvinhu zvinobva ndakarapwa kuni akaya kutanga futi, zvekuti izvi zvava kutobudisa simile uye honye dziri kutobuda.
Vanoti vakakwanisa kuita zviri nani pautano hwavo, vanotarisira kuti vaite basa rekuzvishandira havo vachitenga nekutengesa zvakasiyana-siyana.
Kana zvichinge zvandiitira nani basa vanenge vadai vari zvinezvi, ndikakwanisa kuwana kamari kekuti ndikwanise kuzvitengesera, ndikawana vandinogara vachengetedzeka vasiri vazuva, vanoita kuti ndinge ndisarohwa nezuva zvakanyanya, nekuti skini yangu haichadi kuti irohwe nezuva zvakanyanya. Saka ndikawana mari yekutangawo bhizinesi rangu, ndotengesawo zvidiki-diki ndiri kuita kuti ndikwanise kurarama.
Nyanzvi munyedzi zveutano vaota matimba vanoti
tinokurudzira wese vanorarama nealbinism vange vachipfeka zvipfeko zvemumusoro masunheads vachipfekawo masunglasses kudzivirira zuva rakanyanya rinokwanisa kuafekta maziso avo neganda ravo zvizokonzera izvo zvakaita seskin cancer. Saka tinokurudzira maorganizations nyangwe maindividuals vanokwanisawo kuvabatsira nezvinhu izvi vakwanisa kunge vachiaprocha magroups vanovamiririra vavabatsirawo nemacreams nemaglasses nemasunheads kuitira kuti utano hwavo hunge huri pakanaka.
Uso penguva zhinji vanosungirwa kupfeka nguwani mumusoro kudzivirira zuva, vamwe vachipfeka magirazi emaziso sezvo vachiita dambudziko rekuverenga mavara madiki. Kunze kwekusangana nematambudziko akaita sechirwere chegomarara, vadhuve vanoti sevamwe vane usope vanosangana nedambudziko rekusarurwa, izvo vanoti zvakatanga vachiri mwana mudiki. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kuenda kuNorthern Ireland nhasi kunova kwakatangira dzinza remhuri yavo, asi vari kuenda kunyika isisina kugadzikana sezvo ichinzi yaida kubhombwa nevechikwata chinodyidzana neIrish Republican Army vasiri kufara nechibvumirano chinonzi Good Friday Agreement chakanyoreranwa vaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaBill Clinton vari mutongi gava. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Musanganya weStudio 7 abata muzvinafundo Elliot Masocha.
President Biden vachange vari kuNorthern Ireland kuEurope uko kwavari kufambira zvinhu zvihombe zvokunopemberera zuva rechibvumirano chokupedza hondo yokuNorthern Ireland yainetsa ikokoko kwamakore akawanda chaizvo America muna 1998 ikazogarisa vainetsanana pasi kuti vakwanise kubvumirana pave norunyararo. Izvo zvatinofanira kukudza chaizvo America ichionekwa ichiita izvozvo kunosimbisa zvibvumirano zvorunyararo. Saka vaBiden vanosumuka kuenda kuNorthern Ireland ikokoko kunova nekumwe kukonana kudiki kuriko kwavanhu vachinge vachirwisana asi zviri zvishoma. Vari kuenda ikoko kunosimbisa kuti aiwa handizvo zvinodiwa pasi rino kuti tivakane. Inonzi iyo Good Friday Agreement yakaitwa iyoyo.
Zvakakosha sei kuti vaBiden vawanikwe ivo vachienda kunoona kwakabva dzinza ravo?
Ndo kwakabva dzinza ravo. Saka vari kunge vachinopedza nguva vari kutaendi kwakabva dzinza ravo, zvinova zvinhu zvinokosha chaizvo izvozvo kumunhu unozviti munhu unopota achichevuka kwaakabva pachivanhu kuti azvikwanise kuzozvisimbisa.
VaBiden vari kutarisirwa zvakare kunge vanga vari kusangana nemutungamiri weBritain vaRishi Sunak. Zvakakosha sei izvi?
Vachandogarisana pasi nomutungamiriri weBritain kuti vakwanise kuronga zvoukama hweAmerica neshamwari dzavo pamusoro pokuti pasi rino ringe richigadzikana mune nyaya dzingava dzamatongerwo enyika, dzingava nyaya dzeupfumi, dzingava nyaya dzesecurity kuzvidzivirira kwenyika nezvimwe zvakawanda wanda zvokutengeserana.
Muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kuOhio muno muAmerica, uko vanodzidzisa paDeVry University vachitaura naMavelous Musanganya uye weStudio 7. Hurumende yave nemakore akati kuti ichikurudzira vechidiki kuti vatange mabhizimusi avo kana vachinge vapedza zvidzidzo zvavo zvemuzvikoro zvepamusoro-soro pane kuti vamirire kutsvaga mabasa mumakambani. Asi vechidiki vakawanda vanoti vari kutatarika kuvamba makambani avo nekuda kwemamiriro ezvinhu munyika pamwe neuori. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vechidiki vanoti varikuedza kuva vana muzvina bizimusi asi zvakafanana nekuedza kukama mbada sezvo zvisiri nyore kuti vatore zvikwereti kubhanga reEmpower Bank. Bhanga iri rakapiwa mvumo yekushanda sebhanga revechidiki muna 2017 riine mari inoita mamiriyoni maviri nemazana mashanu ezviuru zvemadhora. Bazi rezvevechidiki rakati orai zvoisa mamiriyoni gumi emadhora senzira yekutsigira kuwaniswa kwevechidiki zvikwereti zvekutanga mabhizimusi madiki. Muna 2021 bhanga iri rakati raive nemari inoita mamiriyoni zana nemakumi maviri emadhora ayo aifanirwa kukwereteswa vechidiki. Asi mumwe murume wechidiki wemuHarare vaBruce Gunyere vanoti uore huri kukonzera kuti vechidiki vasawaniswe mari dzavanofanira kunge vachikwereteswa kuti vatange mabhizimusi avo.
For one to access even maloans achona ari kunzi they want for entrepreneurship hawanike zvekudaro andongowanikwa nevane maconnections. Number 2, hatina economic stability chaiyo chaiyo. Mangwana retiri kumuka yakakwira, mangwana ari kumuka yakadzika at the end of the day. Saunonyazvoita chaito as a youth hapana.
Asi mudzimai wechidiki anogara kuNorton muzvare kumbira ikatandawa anoti mikane yekuita mabhizimusi anobudirira iri imo munyika.
MuZimbabwe environment iri conducive kuti vanhu aite entrepreneurship paka mumaiti iri very conducive.
Vechidiki vanokwereteswa mari inotangira pazviuru zvishanu zvemadhora asi vachisungirwa kubvisa chibatiso kuti vapihwe mari iyi. Asi nyanzvi munyadze upfumi uyewo vari mudzidzisi paZimbabwe Ezekiel Guti University Dr. Gift Mugano vanoti mitemo iripo pari zvino haikwanisi kusimudzira vechidiki vanoda kuvamba mabhizimusi avo.
Pamwe panoitwa policy inonga iri nani sekuti hurumende yakaforma bhengi rinonzi Empower Bank. Bhengi racho mitemo yarinopa mainteresi vanocharja kuna vechidiki maproject vechidiki ari quite high. Zimbabwe pari zvino ine dambudziko revana vari kunwa doro tiyatinonzi tumbwa madoro anokuwadza. Ndiyo saini yekuti mapolisi ehurumende haasi kubatsira zvakanyanya kuti vechidiki vaone pundutso.
Imwewo nyanzvi munyadze upfumi uye vari mukuru wekambani yePhoenix Zimbabwe muzvare Happiness Zengeni vanoti pane zvakawanda zvinoda kuitwa kuti vechidiki vakwanise kutangawo mabhizimusi munyika.
Hurumende inofanira kuti igadzirise kuti kana vana vabuda muchikoro vanobuda nemindset yekuti vari kunoshanda. Chechipiri tatanga business redu, vechidiki vanozoita sei kumaketa zvinhu zvavo.
Nengo yebhodhi reZimbabwe Youth Council vaBrian Sithole vanoti mikana iripo yekuti vechidiki vabudirire mumabhizimusi avo.
KuZimbabwe Youth Council tiri kubatsira vechidiki kuti vanyorese mabhizimusi avo kuti ave pamutemo uye kuti ave anozivikanwa nevateresi. Kunanonzi maincubation hubs ari kubatsira kuti vechidiki vauye nemazano nemanomano avanavo achizokwenenzverwa kusvikira rava bhizimusi rakasimba. Saka mikana iripo.
Nyanzvi munyadze upfumi uye vachishanda nesangano rana Chipanga Mazano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanotiwo mamiriro ezveupfumi haana kunaka izvo zviri kupa kuti vechidiki vaomerwe.
Kukwira kwezvinhu kwemitengo yezvinhu yatingati inflation inoafekta mabhizinesi uye nyaya yemataxes edu ari pamusoro zvakanyanya izvozvo zvinoafektawo vechidiki vanenge vachida kutanga mabhizimusi. Financial literacy yakakosha, inyaya inofanira kunge ichiemphasizwa especially mumacurriculum medu muzvikoro.
Studio 7 haina kukwanisa kubata sachigaro webhodhi reEmpower Bank amai Rudo Kumirai kuti tinzwe kuti vangane vechidiki vayamurwa nebhanga ravo. Asi imwe nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvevechidiki vaOmega Sivanda vanoti
takatenderera tiri komiti tichiona mayouth. Dambudziko ratiinaro nderekuti mayouth haasi kuda kufila mafomu aya anonzi vafili. Vakangofila mafomu aya marinouya ndoda kutaura zvakare kuti kune zvinhu zvinonzi collaterali zviya zviya. Kune nzira yekuitenderera collaterali mari iri kubuda.
Vechidiki vakawanda vanoti vari kutadza kukwereta mari sezvo vasina chibatiso chinodiwa nebhanga reEmpower Bank. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Munyori mukuru wesangano reUnited Nations vaAntonio Guterres vashanya kwenguva pfupi muMogadish muSomalia nhasi. VaGuterres vakumbira kuti pasi rose ribatsire Somalia iyo hondo iyo ine hondo yave nemakore akawanda. Dhora remunyika rinonzi riri kuramba richishaya simba kana richienzaniswa nedhora rokuAmerica iro rave kutengeswa pamusika mutema nemadhora emunyika ari pakati pechiuru nemazana mana nemadhora chiuru nemazana matanhatu padhora rimwe chete rekuAmerica. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo mitengo yezvinhu muzvitoro iri kunzi iri kukwira. Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanoti kushaya simba kwedhora remunyika kunoreva nzara muvashandi vakawanda sezvo vari kutambiriswa mihoro yavo nemari yemunyika ukuwo vezvitoro vachikwidzawo mitengo yezvinhu pose pangovedzerwa vashandi mari.
Kana mari yemunomo ichiramba ichishaya simba zvazvinoreva kune vakawanda vanoitambira ndezvokuti inenge isingakwani zvavanenge vachida kushandisa. Zvinoreva kuti mihoro yakawanda yevashandi iri kumaZimbabwean dollars inenge isingazokwanisi kutenga zvinodiwa. Nenyaya yekuti painoderera mari iyi kushaya simba kwayo, kazhinji zvatinoona ndezvekuti mitengo yezvinhu inenge yakutokwira. Kana tichitarisa mitengo inenge iri pegged nemari iyoyo yemuno muZimbabwe.
Nyanzvi mune zveupfumi nekudyidzana nedzimwe nyika, Professor Elliot Masocha, vanoti izvi hasi zvinhu zvitsva zvekuti dhora remunyika riri kuramba richishaya simba, vachiti mucherechedzo wekukundikana kwebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe.
Zvinhu zvatakagara tataura isu kubvira gore rapera pamwe chete namamezures ainzi ari kuiswa mitemo yainzi yaikuiswa neReserve Bank neMinistry of Finance vachiti zvinoshanda, zvinova zvinotikatyamadza tichinzwa vamwe vanozviti nyanzvi munyaya dzezveupfumi hwenyika vachitivo Reserve Bank iri kugona basa. Kugona basa kwacho hatisi kukuona isu takatarisa mari yomuZimbabwe, Zimbabwean dollar yatinoziva isu kuti yakanga ichimbova pa1:1 kuUS dollar.
Chii chingadai chiri kukonzera zvose izvi? Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti izvi zviri kukonzerwa nekuwanda kwemari yemunyika zvichitevera kuwedzerwa kwemihoro yevashandi vehurumende pamwe nevashandi vemakambani akazvimirira mwedzi wapera.
Chekutangisisa tikuona liquidity as money supply kana kuti money stock yemaZimbabwe dollar yakwira. Chikonzerwa nechekutanga kuwedzerwa kuri kuita vanhu kana kwakaitwa vanhu whether civil servants even vamwe vanoshanda maprivate sector mari emaZimbabwe dollar salaries kunoita kuti demand yemaUS dollar ikwire. Zvamunoziva imi kuti economy yedu ya highly dollarized, predominantly dollarized. Saka maZim dollar money supply kana Zim dollar liquidity yakakwira either nekuti hurumende iri kubhadhara macontractor or public spending yakwira munoziva gore rino igore rema elections. Saka zvinoreva kuti mari iyoyo yakuenda kunotengeswa maUS dollars zvoramba zvichiisa pressure on exchange rate. Saka demand yemausa inokwira nekukwira kunenge kwaita supply.
Vamoyo vanodzoka vachiti sesangano rinomirira vashandi, gore rapera vakanga vaedza kutaura nevashandirwi kuti vavedzere vashandi mihoro yavo gore rino pose panenge paderera dhora remunyika uremu senzira yekununura vashandi.
Tange tawirirana kupera kwegore ra2022 kuti tokwidza maminimum wages kuti asvike a certain level in US dollars. Tange tawirirana zvekare kuti ticharivhiwa kana kuti tichaongorora kana kukwidza patinenge taona kuti yasara kumashure kana tichitarisa mitengo.
Saka zvingagadziriswa sei zvekushaya simba kuri kuramba kuchiita dhora remunyika kuitira kuti vashandi vasare vaine cheuviri panopera svondo? Dr. Chitambara vanoti
handi nyore kuti dambudziko riringe richigadzirisika.
Kushandiswa kwedhora remunyika kunonziwo nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi kwaderera zvakanyanya zvekusvika pazvikamu 20 kubva muzana kana kuti 20% zvichienzaniswa nekushandiswa kwedhora rekuAmerica mumapoka ose ekushandiswa kwemari munyika. Ukuwo rimwe sangano rekuSerbia renumbeo iro rinoongorora kukwira kwemitengo yezvinhu zvinodiwa kana kushandiswa neveruzhinji pasi rose rakaisa Zimbabwe pachinzvimbo chechishanu panyika 10 dzemuAfrica dzine mitengo yezvinhu iri pamusoro zvakanyanya mugore rino ra2023. Muchirongwa chedu cheLive Talk chatinotaura nevechidiki cheThe Connection na 8 p.m. nhasi tiri kutaura nezvesarudzo nezvekusarudzwa kwevachamirira mapato makuru anoti ZANU PF neTRCC musarudzo dzegore rino, uyewo kuti vechidiki vari kupiwawo here mikana. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Dare repamusoro muSouth Africa rotanga kunzwa nyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permit zvodzoserwa here kumusha. Mapurisa otaura nezvekubiwa kwegoridhe zviri kuburiswa nenhepfenyuro yeAl Jazeera. Mumwe murume wechidiki ane usope otsvaga rubatsiro kuti arapwe chirwere chegomarara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai muina Gaino Gumede Saidi.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.